Ndinoda kuti phase 2 yakaparurwa zvakanaka nezuro, asi takaona dambudziko rekuti kune nzvimbo dzakati wandei kwakanaya mvura. Saka vanhu vedu vakatadza kunyatsosvika kunzvimbo dzavo zvakakwana. Asi pari nhasi vanhu vedu vese 100% vaako kunzvimbo dzavo. Kune nzvimbo dzakaita seMashonaland West, Midlands, Manicaland. Kune kwakanaya mvura yekuti vanhu vedu vakatadza kusvika kumaregistration centers edu vachinyura mumadhaka.
Ko, iye nezuro wacho kwanga kwanyoreswawo vanhu vakawanda zvakadii?
Pakupera kwezuva kwanga kunonyoreswa vanhu vakawanda. Ndikati vanhu vakanyoreswa vanosvika 7,000 pazuva rekutanga. Asi taringa tangowana vanhu vakanyoreswa ivo vachibva pavana centers vashomanene. Mazhinji haana kukwanisa kutitumira kuti vanga vanyoresa vanhu vangani. Ava vandiri kutaura ava 7,000 vakanga vabvairo pamacenters anosvika ivo 546 out of 2,797.
Saka pachikamu chechipiri chephase 2 ichi muri kutarisira kuti munyoresewo vanhu vakawanda zvakadii?
Chikamu chechipiri tiri kutarisa kuti tichanyoresa vanhu vanodarika avo vatakanyoresa muchikamu chekutanga. Chikamu chekutanga ndoda kuyeuchidza kuti takanyoresa vanhu vanokwana kuita 1,200,000. Saka pachikamu chechipiri tinofunga kuti tichadarika nhamba iyoyo zvachose, nekuti vanhu vedu chekutanga vaane ruzivo rwekuti kune urongo huriko. Chechipiri ndechekuti kwataa kunonyoresa iye zvino kune vanhu vakawanda vanogara ikoko kudarika kwatakatanga nako, nekuti takatanga nekumapeto kusina vanhu vakawanda tichienda kune vanhu vakawanda.
Manga mambotiwo muchakumbira kuti vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kana kuti veHome Affairs vakupei mvumo yekuti vanhu vakati wandei veZEC vange vachikwanisa kutorisa mhiko, zvaamira sei?
Tisati tanyorerwa kuti tatiwa mvumo iyi neiyi, asi kuti tine zimbe yekuti tiri kupiwa mvumo iyoyo.